mukuru mubazi rezveutano mudunhu remashonaland west vawenzera senyama yaro vanoti zvave kuziviswa manheru ega ega kana pane zvinenge zvashanduka pauwandu hwevanhu vanenge vabatwa nechirwere checoronavhairas. Zimbabwe yakatara mazuva makumi maviri nerimwe ekuti vanhu vagare mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi icho chabata vanhu vasere muzimbabwe uye vanhu vanosvika mazana masere ezviuru pasi rose. Senzira yekubatsira varwere munyika iyo yakatarisana nekushayikwa kwemavhendireitas anobatsira kufema vanenge varwarisa zvakanyanya nechirwere ichi, zvimwe zvikoro zvepamusoro zvinoti zviri kushandisa unyanzvi hwazvo kugadzira mavhendireitas, masanitizers nemamask. Chikoro chepamusoro cheHarare Institute of Technology kana kuti HIT chinoti chiri pakati pekugadzira muchina wekufambisa mhepo mudzimba dzinochengeterwa vanhu vanenge vachirwara nechirwere checovid-19. Ukuwo chinhuwo University of Technology kana kuti CAT inotiwo iri pakati pekugadzira mamask apo kune rimwe rutivi iri kutsvaka zvikwanisiro zvekugadzira masanitizers sezvo chikoro ichi chine unyanzvi hwacho. Vachitaura nevatore venhau nhasi muchinoi, mutauriri weCAT vamusekiwa tapera vati vari kugadzira mamask senzira yakaonekwa nechikoro ichi yekurwisa chirwere checoronavhairas.
Tiri kugadzira mamask secontribution yedu kunyaya yekuadresa covid-19 iyi. Asi mamask yedu takatanga full production chachaivo just a few days ago. Tina mafiga chachaivo atinawo. Asi tiri kuti semufananidzo nezero takakwanisa kuva kuita mamask akasvika 3500 nezero chete kusvika midnight.
Vatapera vati vana muzvinafundo vari mubishi kuita urongwa hwekugadzira masanitizers.
Yes, team yedu itorimo on the ground right now kuunganidza zvinhu zvinodiwa kuti zvinoita zvaita. Zvinoinkluda zvinhu zvakafana nemidziyo yacho inodiwa, zvinoinkluda mainputs anodiwa, zvinoinkluda packaging nezvakadaro. Saka pane team itori on the ground.
Asi mukuru weCAT muzvinafundo Jambwa Simbi vati basa rekugadzira mamaski riri kudzoserwa kumashure nekushayikwa kwemagetsi nguva dzakawanda.
Tinokwanisa kunge tichiita ngati wandei asi nenyaya yekuti from time to time we are being cut off neZESA. ZESA haisi kukwanisa kutipa continuous power. Chikumbiro chedu chino University of Technology ndechekuti dai ZESA yatinzwisisawo. Yes, tiri kutaura nevatiinawo muno wemuchinhoi weZESA asi vanenge vachiti tiri kukurifaya ikwi kumusoro. Kumusoro kurikutaura handichakuziva nekuti kana tiri kutindangisa nedambudziko ratinaro iyi, this is a national crisis. Tese tiri tabatwa nechirwere chinonzi COVID-19.
Zvikoro izvi zviri kutora matanho aya sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeutano panguva iyo hurumende iri kutatarika kuwana vashandi vemuzvipatara zvipfeko zvekuzvidzivirira zvakakwana pavanenge vachirapa varwere vanofungidzirwa kuti vane coronavhairas. Zimbabwe yapinda muzuva repiri nhasi vanhu vachigara mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavhairas iyo yakatanga kuChina gore rapera uye kusvika pari zvino yauraya vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nezvisere pasi rose kusanganisira Zororo Makamba wemuZimbabwe uyo akashaya svondo rapera. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.